Ndino kuchingamidza ine mufaro ini ndini Tanuno Kawande ndichiti hei noi misoro yenhau dzanhasi chishanu ndira 11/2019. Peturu yonetsa zvinochisa kuwana munyika vemagaraji vachitiwo vanoda kubhadharwa nemari yekuAmerica. Korera inovhiringa nhengo dzemapostori ekwaJohani Marange kwamurewa. Britain inopa mabhasikoro anosvika zviuru zvitatu kuti ashandiswe nevana vechikoro vari kumaruwa uye vari kure nezvikoro. Danho rokutambira vasevhia kasikuwere kuti vaite zvidzidzo zvavo zvemutemo vari pasi pematare ezimhosva yosimudza mutauro vakuru muhurumende vachiti vakasikuwere semunhu ane mhosva yakatarisana nayo mumatare havafanirwe kuita attachment yavo kumatare aya, vamwe vachitiwo vakasikuwere vane kodzero yekuti vawane ruzivo rwebasa rwavari kudzidzira kunyange hazvo vaine mhosva yavakatarisana nayo. Studio 7 inotarisa mamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvichitevera kumisa kwakaita vana chiremba kuramwa mabasa. Vateveri venhabvu muZimbabwe vari kutarisira mufaro mukuru apo chikwata chiri kumiririra nyika muCAF Champions League FC Platinum chiri kupinda munhandare yeBurgerfield Stadium mangwana chichitamba neOrlando Pirates yekuSouth Africa iyo yakambotora mukombe uyu muna 1995. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave.